maprograms edu atakafambira kuAmerica generally afamba zvakanaka. Tasaina mamemorandum of understanding nemaorganizations maviri ari key. Imwe yacho inonzi Anchor International Investment iri based muNew York, ichange ichifunda a number of projects nokutipa technical assistance on a number of projects in partnership nemaAmerican business people. Takasaina futi muagreement neGlobal Trade and Finance muWashington DC, ichatipa funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe and asked to join all my delegations for exchange to America. But chakanyanya kukosha in that deal ni a very huge funding component. Inogona kushika in excess of 100 million. Tichakupa ima details kana tapedza structuring ye the deal.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve DFC, US Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufunda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga kana yemabhizinisi muno muAmerica. Apart from DFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, but kuDFC ndokwayabuda.
Imi seve mabhizimisi, munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu seCEO Africa Roundtable tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa, tanga tine vana muzvina bhizinisi 23. Idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But masanctions clearly inge iri stumbling block when you come to DFC, which is the organization iri key when it comes to accessing American finance, when it comes kuti tipartner maAmericans kuti tiite mabusiness muZimbabwe. So it's an obstacle not to us as business people. I think pane a general narrative yekuti masanctions they target a few, but this is a demonstration yekuti they affect even the generality of business people in Zimbabwe.